Otis News right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakarama mabasa.
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekurama mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichikura munyika.
Matudo lazi asira manyuwa na ye, tato arambiro. Kana ndato sira hapa, mamu amenuta nukono yashani soka da kuenda kuna kumashofu. Pati market chanu cha ima ndavu, arambo matudo lazi. Garuti anu shanda kubengi.
Vamwe vanhu munyika, wende ramberi ne kuramba mari, dema bondi north.
Nikuti isusu kana hurumende iyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina haangazogari achiita izvozvo.
Chimwe chizvarwa chekuChina chopfuura vashandi vacho kugweru zvokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489, vafa vari vatanhatu kana kuti 6. Vanhu vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Asi zvinhu muzvipatara zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo vamwe vana chiremba navana mukoti vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti ava navana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi vachitaura nebepa naure Herald, mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvipira kuona kuti vashandi vehurumende vatambiriswa mari iri nani. Vacharamba vanoti mari yakawedzerwa nehurumende vhiki rapera kuvashandi haimisi nyaya yenhaurirano yekuwedzerwa mari kwevashandi. Asi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi ravo Dr. Gibson Mushanga sezvo vasina kupindura mubvunzo yatavatumira paWhatsApp. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zulu Studio 7 abata munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakarama mabasa kubudikidza negwaro ravakanyora vakasaina musi weThursday last week vachidimanda mari muhoro wemaUS dollar.
Pane musangano wamakwanisa here kuti muite nehurumende nezvenyai?
Kusvika pari nhasi hapana musangano watovadedzerwa nehurumende kugozotaura zvichemo izvi zvevashandi pamwe chete nevanovamiririra. Tiri kukurudzira hurumende kuti kudai ya ita nekuchimbikidza kudaidzira musangano uyu kuti itaure nevanomirira vashandi kuitira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vanhu vakwanise kupiwa mari dzinokwanisa kuvararamisa vachienda kumabasa vagonora pavanhu nekuti pari zvino muzvipatara medu varwere vanoda kubatsirwa navana mukoti vari kutambura vachishaya anovabatsira.
Sika iyo hurumende inoti iri kutoshamisika kuti imi muri kuura mwamabasa nekuti makangozviita zviri zvechimbi chimbi.
Hapana kushamisika kuri kutaurwa apa nekuti mari dzakatambirwa nevanhu ma2500 ma3500 imari dzekuti hadzikwanisi kutora mushandi kusvika kupera kwemwedzi and zvinhu zviri pachena kuti mari idzi hadzikwani and kubva patakatambira mwedzi wakapera muna May kusvika mwedzi uno muna June zvinhu zvakwira zvokuti muzvitoro zvokuti makurira zvakaita iwayo hakuna asiri kuzviona angatoshamisika munhu anonga asiri muno muZimbabwe kana ari munhu ari muZimbabwe munhu anozviziva kuti zvinhu zvakakwira zvakanyanya zvokuti hazvisaita pasina tarisiro yekuti mushanda angatambira mari iri pasi paya akatambira muna May oitambira muna June izvo zvinhu zvakwira zvokuti dhu. Saka nyaya iyoyo haifaniri kumboka chamadza kana munhu inyaya yekuti inotoda kuti hurumende iuye tigare pasi titaurirane vaite mari yekuti vashandi vakwanise kurarama vakwanise kuuya kumabasa vagoshanda.
Asika vamwe vari kuti imi savana mukoti makatora mhiko yekubatsira varwere nekudaro kuda kuramwa mabasa kunogona kukanganisa zvikuru utano hwevanhu vakawanda munyika umu.
Vana mukoti vanhu vanofanira kushanda vakaguta vanofanira kushanda vasina stress vanofanira kushanda psychologically mentally vari stable so that vanokwanisa kubatsira varwere nekuti varwere vanhu vanoda kubatsirwa nemunhu akasununguka ari kufara asina stress kuitira kuti pasaita mamistakes akawanda nekuti tinodila neupenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu kana kuti 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu kana kuti 8,115. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 8.9 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 468,000 vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Anona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kugara kwakanaka musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS mudunhu remasvingo amaishela Chirisamhuru vasungwa nemapurisa nhasi kumasvingo kwakare mushure mekuratidzira kwaitwa nevarayiridzi mudunhu iri vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica. Gweta riri kumirira amai Chirisamhuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri vanoti amai Chirisamhuru vari kupomerwa mhosva yekuitazve mhirizhonga uye vanga vakachakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeChikato paine tarisiro yekuti vachazoendeswa kudivi rematikitivha reLaw and Order. Varayiridzi vanodarika zana nemakumi mashanu varatidzira pamahofisi edzidzo mumasvingo vachiti vanoda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica inoita madhora mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mari dzemihoro svondo rapera Asi mari iyi iri kurambwa nemasangano ose anomirira vashandi achiti havana kutanga vagarwa nawo pasi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yagara iri kuronga kusangana nevashandi vayo kuti vazive nyaya dzemihoro mwedzi uno. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti pari zvino nhengo dzavo chete ndidzo dzaratidzira. Asi vane tarisiro yekubatana nemamwe masangano evashandi mune ramangwana. Vachere vanoti vacharatidzira nyika yose kusvika hurumende yavabhadhara mihuro yavo nemadhora ekuAmerica aivanoti anokwanisa kutenga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nasi isu sesangano rinomirira vanhedzi vekumaruwa tavangoti tichapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiriswa mari yatinongoti yakangofanana nemutero wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitewo kuti dzimwe nhengo dzedu dzowanikwe dzichasungwa. Kutaura kuno tina provincial secretary wemasvingo province vanova agenda secretary vari vatori mukati memaoko emapurisa. Kutaura kwatiri kuita izvozvi gweta riripo riri mubishi kuumira kuti vaone kuti vachabudiswa here. Asi vari kuchajwa nepublic violence ndo chaji yavapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa? Vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro.
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishoma nini isina zvainoshanda mari isingabatiki mhuri dziri kufa nenzara isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwokuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvokuti takawedzerwa mari. Mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari, asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa muma-United States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri muma-United States dollars sekuwirirana kwatanga takaita. Ivo vakawandiwo vakawanika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita ukuvachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anowa weorganization ipi kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti wari kufamba nesere pachirongwa chekuratidzira. Asi simukuratidzira kwatiri kuita tine vakawanda vari kutobva mune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kuti kanganisawo isu vashandi tiri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita yava nyaya yemaworkers yava nyaya yevashandi zvisinei kuti uyu ndowekuATUS uyu ndowekuPTUZ.
Vanga vari munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Nyaya yanga ichitarisirwa kunzi kwamudare nhasi yekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joana Mamombe vanove nhengo yeMDC Alliance nemutevedzeri wasachigaro wesangano revechidiki reYouth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri pamwe nemutevedzeri wemurongi wemabasa Muzvare Netsai Marowa vamiswe pamberi pedare yatadza kufambira mberi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vachuchisi vehurumende vati vanga vasati vagadzirira kupikisa zvavakatura mudare zvekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhamu vati vave kutarisira kuti nyaya iyi ichapinda mudare mangwana. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, asi hurumende inoti vari kureva nhema kuti vakapambwa nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende, vakumbira ehodzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Ma takatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kunyange hazvo gurukota zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vanhu vatambire mari dzakanyorwa kuti bond notes, vamwe vakawanda munyika vari kuenderera mberi nekudziramba vachiti vanoda dzakanzi dollars. Mari dziri kurambwa ndedze madhora maviri nemadhora mashanu uye dzesirivha. Vanhu vari kuti vanoda itsva dzemadhora gumi nemadhora makumi maviri dzakanyorwa kunzi Zimbabwe dollar. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono amai Martha Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizoashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
Ma$2 asira manyuana ya ndatoarambirwa kuti kana ndatosiyira apa kuti vamwe vanoti anogona kunoashandisa kwada kuenda kumashops but market chaimo chaima ndabva arambwa ma$2 aya. Garuti anoshanda kubhenki haashandi kumaketa haashadiwa because iwo vanokwanisa kuashandisa kutenga US because iva ruti zvavo vari kuhodha neus so iwo kuti vakwanisa kuzotenga US havasi kukwanisa kutenga US kama $2 akudhara akanzi konda aya hasitambira.
Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means zvazvakureva zvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa$5 hakusisina chinhu che$2 kana inini chinhu zvandahodha pandakunoisa makup yangu ndakunotangirawo pa$5 kuti ndii avoid $2 handikwanisomuudza munhu handisida $2 asinongomuudza kuti $5.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Shelter Chipuriro.
Nhezi kana wakuya nema$2 takukwira changa chiri 25 chaseti changa chiri 30 chaseti 5 changa chiri 35 chaseti nema$2 madhola avanomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari ikidzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hachina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozha nhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadavira havo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystemu medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi isina kunzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yafa dzaapfungwa dzekutya kuti mangwane nongomuka isisashandi.
Vakuchishwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu. Vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wavo hatiri kuti ndiwo aripo but inflation iri kuramba ichikwira.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiyo vane mari diki izi vanokwanisa kuenda kunozichinja kumabanga. Kurambwa kwemari diki kunonzi kuri kuitikawo mumagucha akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichovha inotakura vanhu vave kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa chenyika yekuChina chinove mukuru weimwe kambani inoita zvekuchera goridhe chakasungwa mushure mekunzi chakapfuura vashandi vaviri pamaofisi ekambani iyi muGweru neZuro mangwanani. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gwaro remapurisa riri mumaoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZhang Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe ekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tishaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendy Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZhang nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZhang vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZhang vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridzira zvefuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira muGweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joel Ogoko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZhang vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZhang chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare. Muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wezangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti VCTU mudunhu reMidlands vakuda kwasha Munengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchiri ende izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina haangazogari achiita izvozvo. Isu sezvese tiri chimatendera.
Hurumende yebato reZANU-PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo. Asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taurai Shava.
Vamwe vanorarama neHIV AIDS vanoti vari kusangana nedambudziko guru rekushaya mimwe mishonga yavanopiwa kuzvipatara nemakirinika ari pasi pekanzuro yeHarare. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kusangana nematambudziko aya ndiva Sebastian Chinhaire. Avo vanogara kuWarren Park vaChinhaire vanoti vave nemazuva akawanda vasina kunwa mishonga miviri yavanopiwa kuWilkins Hospital zvokuti vava kusyira utano hwavo uhwo hwanga wagadzikana zvakanakisa.
Zaka changa chiti chika enda kundu kolekta mishonga ya donzi izo. Kwanisa kuwa na mishonga ya 1 week chet. Mekuti yanga chishota nguwa yoyo abakava ndo ya ine. Atas yanga chwanika. Kuzoti last Thursday pataka enda kwa kare kwa kwa chita ndo kolekta futapuwa 1 week supply. Kupataka uzo unza mishonga apasina za chose. Atana siku kuna kupa. Abakava ilipo bata atana za kusisina. Saka mutu enda mundo tenga.
Pachi naire vanoti. Baka uzo wakuti vaende kuno tenga mishonga uyu kuma chemist. Asi vakataza kuutenga nokuti mari yacho yaidiwa ndeye kuAmerica iyo vakange vasina sezvo vasisashande.
Hapana kuonuona atazi yacho 1 week supply less than $25 and kwanisa kuwana mari yaka fana ayo $25 ya mani. Saka tabutoshka kuti kushukulata kurugita nishunga iyo ye isha tizorela kumashuti. Ichaita zakare kuti kwanisa kutaza kumonina piti iwaya. So zorela the whole struggle ye HIV and AIDS fight kumashuti.
Wachi naire vanoti vanuvese varipa mishonga ye atazo ne abakavia. Vari kutaza kuwana mishonga iyo. Chokuti havacha ziwa kutivoita se.
Takuto shika utakuti zuke wa mashure zaka. Dozi nyeza nyanya kune za isu. Takatetu wande. Chokuto tila vese mnuwese alikutora. Kombination ya ndio tora ya nini. Awana kutumbo awana. Chokuti chete sinobuwa mzilo. Zaka siyana siyana chete. Chokuti pana hapa. Angwa chigara mwari mpaka pano amwe. Sunda ya kwasa kutawrira.
Basi naere wanu utivanu waka piwa namba. Chokuti vapote wachifona wachivunza kana mishonga yavo yaveko.
Vapane mimi mangwana chachayo kana uti mande. Mukayenda pakari pa OI. Pamuko tatu kuna wanusuru wa kujorogo ufutu wa kujepa kwa charu wa kujimishonga hapana. Pwesta kato puwa ma numbers yegu tifone, tifone chifunda kujimishonga ya wapeo ere. Awasu kito boziwa kana iwe kujimishonga ya wani karini iwe. Sangandesu ya tabu chika yezu yezu kutifaluzi wanika. Tinege tichimwe, tinege taa papi. Ina andina, sangandane 3 days ma tine one combination ya ndrugu nga yoyo. Ine start HP ya shoyo ya andina.
Kunyange ajo, paine mishonga wakaparu wa gorera kapfura. Ununzi dolutogravia. Vati naere wano tihazu. Sinyore kungonwa mishonga wese wese nokuti panofanirwa kutangwa paongororwa zvakadzama munhu asatapiwa mumwe mishonga.
Saka iwo tinotonzwa kuti wakanaka chaizvo isu watanchimwa isusu nguva time yanga iri maafter effects akawanda. But tinotonzwa iwo mishonga wamuri kutaura iwoyoyo wakanaka hauna maside effects. Aupuwe isusu tiri pasecond line. Masecond liners ndo vanhu vanenge vakaita treatment failure pa first line. Ukapinda pa first line vaya pakaita treatment failure for any reason unoiswa pa second line yacho iyo.
Matambudziko ari kusangana navachinhaire. Matambudziko ari kusanganawo nevanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika. Kusangano reUN AIDS rinoti vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru. Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 paBelvedere Council Clinic neWilkins Hospital inoratidza kuti mishonga yakaita seatazo neunonzi abacavia iri kunetsa kuwana. Izvi zvakatsigirwa nachiremba mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi. Avo vanoti ichokwadi kuti mapiritsi anopiwa vanhu vanorarama neutachiwana ratove dambudziko rabata nyika yese.
Generally, my era visa arguments. So, yes, we think from last week, the supply and gap for none, but again, as soon as I would do it, we would have a bus, which is not but what is on the ground, the arguments are showing from our students.
Dr. Chonzi vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachifambira mapiritsi avo mazuva ose nokuti vazhinji vacho vane zvirwere zvinenge shuga neBP izvo zvinokwanisa kudheererwa nechirwere cheCovid-19 chechauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Varamba vachiyaka pavuki dzenduvi tinotsva mapopshonga yavo 3 months, 6 months, also nemazuva neCovid ayo ndiwa people kuti varamba vachikuya uya pachipata. Tinenge tichida kuti vati akauya once in 6 months, once in 3 months. Saka natiri kuvapa mahwanoiki vatiri kutoita tichatowedzera risk yeother conditions po vane immunity inogona kunge isina kunyatsosimba. Saka we don't want that.
Studio 7 yakamboweza kubata mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe mamiriro akaita dura remishonga yeati kusangano ravo asi havana kubatika panhare mbozha yavo. Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga vakaramba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisanya kurangwa mabasa kwa vana chiremba na vana mukoti muzvipatara zvehurumende. Panguva iyi huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekoronavhairasi huri kuramba huchiwedzera munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti, uko chirwere chekoronavhairasi chiri kuramba chichienderera mberi munyika. Vamwe vanhu munyika vaenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes. Chimwe chizvarwa chekuchina chinopfuura vashandi vacho vaviri kugweru zvokonzera mutauro munyika. Tabatasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba ngozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.